Very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, June the 30th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're looking at the political campaign rallies taking place in the country as parties jostle for support ahead of general elections. But before we delve into our main topic, let's take a look at what is happening in Sierra Leone, where observers of the country's election are raising concern about a vote count irregularities in a ballot that declared President Julius Maada Bio re-election. As the Muslim majority nation marks Islam's Eid al-Adha, the Feast of Sacrifice, there are calls for peace and unity after violence during the polling process left at least one dead. Senanu Todd reports from Freetown in Sierra Leone.
Sierra Leone's Electoral Commission says Julius Maada Bio won the 2023 presidential election, narrowly capturing victory with 56% of the valid votes. That is just above the 55% needed to avoid a runoff. But national and international observer missions say there are concerns about how the figure was tallied due to a lack of transparency and restricted access to the vote counting process.
Things became a little bit awry and opaque. A number of observer missions could not be able to do the collation as they wish to. A number of national elections which observers at the tally centers equally called attention to access to the process. There were access to observe in some areas, in some regions, because regional tally centers were done, whilst in others, access was very limited.
National Election Watch, or NEW, has been observing Sierra Leone polls since the end of the 11-year civil war in 2002. The group says none of the presidential candidates met the minimum threshold to secure a win. It also questioned the Electoral Commission's voter turnout figures and rejection of ballots it said were inaccurate. The opposition party, All People's Congress, claimed its candidate, Dr. Samura Kamara, won the vote, sparking violence outside its headquarters. Arudu Kamara says he lives nearby.
So the force. Police used force to disperse the people. They started firing tear gas into the crowd. I tried to get closer to see what was happening, but things got tense and the security personnel started firing live bullets into the crowd, so I quickly left the scene.
Political analysts say campaign messages further deepen existing divides.
Both political parties, both of their candidates, were pelting it. If you go to the south and the southeast, people were using that tribal sentiment of, oh, if you don't vote for us, these people are coming against you. And if you go to the northwest, people are going to tell you that, oh, you see, we are in opposition and see how we've been treated.
As some families mark the Eid al-Adha, they urge the newly sworn-in president to address the nation for unity.
Come on radio, come on TV, do jingles, try and preach peace. Tomorrow is another day. The other elections will be in 5 years' time. So let's try and deal with the situation we have now in terms of moving the country forward.
Meanwhile, Sierra Leoneans wait to see what legal steps the opposition parties will take and hope to come out united. Sena Anutot for VOA News, Freetown, Sierra Leone.
And let's now go to Zimbabwe, where Zimbabwe resumed this month open-heart surgery at Parere Nyathwa Hospital after a 5-year break. The first patient to undergo the surgery, 29-year-old Blessing Bonda, says she was afraid of dying as the first patient to be operated after a 5-year sabbatical. Let's hear what she had to say.
I see Kokas Omuka. But even why some people who are also in the world, those who operate for what was a poor hour.
That there was Ebonda speaking to Studio 7's Rutendo Mawere from her bed in the intensive care unit in Harare. One of Bonda's surgeons, Dr. Simukai Muchawira, says he's pleased with the progress his patient is making. Let's hear what he had to say.
All right, I understand it's very negative impact on you've now started a cardio clinic. How is it going?
There's a cardiac clinic. The cardiac clinic was always there. It has always been there. Unfortunately, most of the patients were being managed with medication only. Even when the operation was the most indicated thing, they were still being managed by operations. We also have our own cardiothoracic clinic where we mostly review patients who we operate on, and this has been going on for so many years. And we are happy that we are going to boost our cardiac clinic with the open heart surgery patients, and we bring a new dimension to our medical therapy.
That there was Dr. Simukai Muchawira speaking to Studio 7 reporter Rutendo Mawere. Let's now take a quick break. Please stay tuned. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And tonight on Life Talk, we're discussing about election campaign trails by the country's major political parties. And to discuss this issue, we are joined by UK-based Masimba Mavaza of ZANU-PF and Tawanda Jokora of the CCC based in North Dakota here in the United States. Welcome to Life Talk.
Thank you to the marvelous Magadi Murie Zimbabwe yakatere.
Ehe munga gadzirise volume yenye reva dzokora tinyatso kunzwa. Taura yenyu.
Murie Zimbabwe yakaterera zvanani.
Aiwa shara iti manji. Eva dzokora tinoona kuti nguva iya yakwana yekuti vanhu vachibuda vachienda kunotsvaga rutsigiro. Imi sebato re3C zvii zvamuri kuita iyo nguva iri kutevera iyi tichiona kuti takatarisana nesarudzo.
Aiwa, isu se musangano wevana weZimbabwe, musangano wema citizens, musangano wevanhu wakagadzirwa nevanhu uchigadzirwa vanhu tave ready. Makazviona zvakaitika nezuro mukaka nanzva yamakaona ichiratidzwa naPresident Chamisa muHarare, mamembers of parliament edu nemasenator edu vakamira vachiratidza kuti ndo chaivo chaivo vatungamiriri vevanhu. Morari wanga urimo makauona, kufara kwanga kurimo makakuona, kunoratidza kuti vanhu vakabatana vari kufamba pamwe chete. Kwete zvatinenge tichida kuitiswa nezanu kuti vanenge vachipinda pakati vachida kuratidza kunge mune manyonga-nyonga, mune vanhu vasiri kufara. Aiwa, kwedu tiri kufara. Iko zvinezvi tatogadzirira kuti tichinyatsopinda muvanhu, tichinyatsoudza vanhu gwara vese zvatuchaita patinenge tapinda muna 2020 musa 23 August apa. Tichaita manifesto launch yedu manje-manje, so munenge muchiona nanzva yemiteye yezvinenge zvichiitwa naPresident Chamisa. Kunenge kusina zvizvo zvatanga tichiona apa kuti hurumende inomboita 5 years isingaite maheart operations. Chii chinenge chiitika kuvana veZimbabwe? Vana veZimbabwe vanenge vachipera, vachifa, vachienda kune dzimwe nyika vachiburitsa makunun'una emari. NaPresident Chamisa vanhu vanenge vachirapwa muZimbabwe. Mishina iyoyo inenge ichinzi haimo muZimbabwe, inenge irimo muZimbabwe. Muchaona zvinenge zvichiitika svondo rino. Kunenge kuine marali anenge atanga vanhu vachiungana vega, kwete zviya zvatinoona zvezanu PF kuti kuchipinge vanhu vakabviswa nemabhazi kubruwayo, vakabviswa kwamutoko, vakabviswa kuhwedza navanhu, vakaita kumanikidzwa kuenda kurali vachinzi huyai huyai, unobvisirei bhazi rakazara kubruwayo kuenda kuchipinge? Iko kuchipinge kuine vanhu, zvinenge zvichitoratidza kuti munhu uyu haana vanhu, haadiwe nevanhu, musarudza ari kungopinda kuenda kunobira chete.
Regai tipe mukana kuna vamavaza. Vamavaza, muri kunzwa zvekutaurwa navadzokora. Vari kutaura ivo kuti bato renyu rinogara tichiti muTriple C mune nyonga-nyonga, asi vari kuti hamuna. Imi zvii zvamakagadzirira tichitarira kuti sarudzo dzava kusvika sezano PF?
Tanga tina kuti vadzokora netikuzvii vanzwisise regai dzireshii mazai hana kuti asi tavatongoziva kuti ZANU-PF yakagadzirwa kupinda musarudzo zvakakwana. Tatenga motokari mumaprovhinsi ese ari gumi kuti vasarudzo vafambe vachipindike vachiona nekutaura kuti
vadzokora. Foni yenyu iri kuita
vadzokora yanini?
Sorry, vamavaza.
Okay, right. Saka chepisini vadzokora vataura nenyaya yekuchipinge kwakanga kuri kupakura kukokorodza vanhu kuti vanovhota. Saka kana kuri kupakura, tinokoka vanhu vese kuti tiungane, nekuti yanga kwanga kuri kupakura marali atakuita zvakasiyana siyana vanhu vanenge vari vedzo tikoga. Saka zvekunzi mazotora vanhu kubva kubhuruwayo, aiwa, ndo chirongwa chedu. Tinokarura nekuungana vana vese veZimbabwe imwe chete, kwete vese vashoma nevashoma kubva maprovhinsi, kuti titange basa rekukavhena. That was the mother of all rights yatakaita kuchipinge. But iko zvino tiri kutaura nevanhu munyika, tiri kutaura nevanhu mumatai, tiri kutaura nevanhu pakasiyana siyana vazwisise kuti kana muchida kusarudza hurumende, regai hurumende iri kutonga ipedzise basa rayo. Musakurirwe nepwere dzinengaka pamunhu vasingatoziva kuti chikutonga ii. Uyezve vanhu kuti muone kuti inokuchengetai, inochengetedza nyika, inochengeta vanhu vayo. Ikaa zvekuitika kuti kunoda hakuna nyoka vabiti vakaratidzwa butsu inorwadza vapanzi vachana vavaka kana isiri nyoka ivaize kuti vadzokora vanoiona sei achandobvunza vana reZimbabwe ndechekuti vanoefu atopinda kuiya rekukapena atopakati pekuti vanaaone pekuvhotera uye zvichodaidzira mhuri yeZimbabwe yese kuti kushanduka airport yeaa ukatarisa marodzi edu amigwagwa kaaopen hansea yanga yagara ngo yaaainja saka wedzera ienderei muvhotere zanoi.
Thank you, Mr. Mavaza, but I suggest you move to a better place because we're still having an issue. Your network is bumpy. Coming to you, Mr. Jokora, you heard what Mr. Mavaza there is saying. He's saying that some of your, you know, shall we say, some of the people that have been following your party, CCC, are not to be seen anywhere in these forthcoming elections. He mentioned the likes of Tendai Biti. What's your take on what Mr. Mavaza is saying?
Aiwa, hapana chatu chando tombo taura panyaya avari kutaura iyo, nekuti hapana nyaya avari kutaura. Dakaitika kuna ba Tendai Biti, do inonzi democracy. Tunoto dzidzisa ZANU PF democracy tisu. Kuzanu PF vanoenda kusarudzo vachinzi uyu abatwe, uyu anobatwa, uyu abatwe. Zvino kwedu kune mutongo weJekerere. Makavaona ivo vaBiti, ivo vega vachitokorokotedza vamaka. Kureva kuti vakabvuma zvakabuda musarudzo. Ndo zvinonzi leader izvozvo. Ndakatoti zvinoitwa zvaraitwa navatendai Biti izvi. Ndo zvinofanira kukopwa navamunangagwa pavanenge vadyiwa. Pavanenge vakwapaidzwa naPresident Chamisa, ngavatsumudze maoko, vosarenda, votaura kuti aiwa, ini ndarohwa. Ndozvinoita demokrasi izvozvo. Saka isu tirikutodzidzisa vanhu, tirikutodzidzisa ZANU PF demokrasi nezvatakaita pachirongwa chedu checandidate selection. Munhu wese anga post yese yange iri up for grab, including yaPresident Chamisa vacho, havatombotyi kuti vapiwe munhu anovakwikwidza. Zvino kuZANU PF ukada kukwikwidzana navamunangagwa watove mhandu waakutourayiwa waakutopondwa. Saka vana veZimbabwe vakaratidzwa vakaona kuti ndo nhapitapi inenge yamo after 23 August kuti vanhu vese vanenge vaine kodzero dzekutaura, vanhu vese vanenge vaine kodzero dzekukwikwidza zvinzvimbo dzavanoda.
Thank you. There we were hearing from Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change. And I have a question from Facebook, our Facebook fan here on VOA, Shona Munyaradzi Kabaira. Hanzi tetema velasi, ndokumbira kuti muvunze vamavaza kuti kosei mahelikopta akatengwa achinzi maambulances eRepublic sei akaenda kurali kwacho kuchipinge. Asi maiva nevarwere here? Mr.
Mavaz. Takaungana vanhu tinotarisira kuti parigona kuti vanhu vanorwara, vanokuvara, vanotsichirirwa. Saka taka takagadzirira kuti kana vachida kurapa varapi varipo, vachida kuenda kuchipatara nekuenda chipatara zviripo, taka mahelikopta akaenda kunobatsira vanhu inonzi preemptive action. Ndozvinoenda ZANU PF inogara yakagadzirira, hatirare nezamumuka.
Thank you so much. I have a caller on the line. I understand. Hello, caller.
Hello, Tete Mavela.
Makadi, iko caller.
You're right. Muto na mastermind.
Yeah, tinotenda. Taurai tinzwe mastermind vari ku South Africa po. Tinava Tawanda Jokora, the Citizens Coalition for Change, na vamasimba mavaza ve ZANU PF. Taurai tinzwe tukutaura nyaya mainzwe iri mugango.
Taindwa hatiri kuvaona zvevarume vari kutsanangura zvavo, but ndandamotaura ndakatarisa kuna vamavaza ndiva veZANU PF handizvo.
Taurai henyu.
Vamavaza, I think kazhinji-zhinji musangano wenyu unotsvaga kurwa nevanhu vasiri papawa but ivo vari papawa vamavaza. person nyayama was a putty of Utapuravan, because younger a giant in Sangano, meeting Yoga, the conference, younger is manifesto launch, Kuchiping. Of course, younger a giant, but as a giant organization, there's no need to bash other people, because people want to Kanakuna, one of us, Ma, as 130,000 Muchipinga, very Amaka and Ayo. I am not sure if you are a person who is a person. I think that the radio stations are not a good thing. There's no need. I think I'm going to give you a little bit of politics. Bamunu aneta mneze politiki kana kuti ajairirwa nemhandi. Saka zvavanoita vanhu vakangwara vanoziva politiki vane demokirasi. Vanodzosa uyu wamakudza chikiri chake wombogara pasi, wopinza umwe munowani. Ndosaka muchiona vanamiti vasina matiretsi kumunyika, kuti matiretsi ari mayuti. Because vanenge vachiita vatavajaira vatava kuvaziva chikiri chavo. Mukatarisa marongerwo akaita PPC, taiona masenate nemamps nezuro.
Thank you, Mkoma Mastermind, varipa South Africa. Manyatso durura, zviripa moyo penyu. Mungoti dau mota uro kuna vajokora vesi, zvizvi zvamungataura navo, zvamuri kuona, tichitarisa nyaya sarudzo.
Ndatikuona kuna vajokora. I think TPC, tatakatarisa mazuva ano vanhu vese vatiri kuziva vari kuTPC, vari kupinda muTPC. Munopa hakuziva kuti. Kibu ziwa kuti muri kupinda nezita ra Nelson Chamisa, because he's the most popular in Zimbabwe. Saka vamwe vese pindai mushandire mazita enyu kana makupinda. Vamunoshandire maMPs ngaashande basa rake saMP. Oita sekuwo kwataona vhidhiyo richenderera rekuzi MP weTPC akanodhila migodhi kuti vanhu vakwanisa kudiridzira madhibha. Kukauya MP weZANU-PF wakavhara. Ipapo kutobvita mamwe mavhoti kweZANU-PF kunoitwa neZANU-PF. Tataona kuti MP ari kudzama.
Thank you there, Mastermind. Thank you. Let us give a chance to our other callers because today we have a lot of people that are waiting to be called. But thank you there, Mastermind. Mr. Mavaza, you heard what our caller there just said. He was asking about the busing of people to your rallies and also the issue that, you know, has been circulating on social media that there was allegedly a ZANU-PF MP who was not happy about some boreholes that were drilled, according to the caller. Please answer.
Quickly, we were launching our campaign in Chipinge. Mm-hmm. So we have got 10 provinces in Zimbabwe. So we cannot have the 10 provinces staying in the same place in Kitenge. So we have to take people from different provinces to come and witness the launch of our campaign. That's why you saw people from every province coming to Kitenge. So if he does not understand that, I'm so sorry, but he has to understand it because that's it. And again, the issue of the boreholes which were done at a deep tank, the ZANU-PF MP simply said you have put your deep tank, your borehole at a wrong place because it's now draining the contaminated water in the deep tank, and people will be contaminated, will drink contaminated water and could die. He actually says that has to be put down and find a better place to sink a borehole. It is actually in the interest of the people that he comes in and show where to dig. And you know, people say they just want to dig everywhere. They don't understand. You have to follow procedures when you are doing any development in the country. Look in our towns. We are horrible now because of Triple C. But we thank God, 23 August is coming. ZANU-PF will win and will make everything better again.
Thank you so much, Ade. Let's come to you, Mr. Jokora. As we look to this weekend, are there any rallies that are planned by your party, the CCC?
So, Tato, Takato plan, Kushikam, Soyaku Petsira, Marali, Edutos, Yakuti, Chenda Kwakati, Chenda Kwakati, at Sonia Gutaura, Zenu Gutamueda, Baningwakati Garira, Bachita, Zeu Nubu, Ziazia. Iko zvinezvi sekutaura kwatiri kuita kuno macandidates edu ari kutoenderwa neusiku achinorohwa achinochisidzirwa kumaruzevha uko ZANU-PF iri kutuma namusoro bhangu vavo vachinotyisidzira vanhu kumaruzevha saka hatizonyaya kubuda pachena nekuti tenge tichitya kumirirwa neZANU-PF asi tenge tiri mumash east svondo iro riri then svondo rinoteera iro tichatanga tichaita chirongwa chekuloncha manifest yedu tichiratidza kuti President Chamisa vanenge vachiitira chivanhu hurumende yavo inenge ichiunza kutonga chaiko chaiko kuno
Thank you there. I think we've lost Mr. Jokora somehow. I can't hear him, but I will read a comment from one of our people following VOA Ndebele. Arthur Ndimande says, ZANU-PF is full of old people, only there are no youth. And these old people are eating money, and we are suffering because of ZANU-PF. Which country are you taking care of? We are suffering. We are in South Africa. And which roads are you talking about? Because there are no roads in Zimbabwe, says Arthur Ndimande, who's following our discussion from VOA Ndebele. I'll come to you, Mr. Mavaza. There is Arthur Ndimande here asking that you keep talking about rehabilitation of roads. Which roads exactly have been rehabilitated, and what next? Go ahead.
Yeah, I'm really sorry for Arthur Ndimande because in South Africa, it looks like he hasn't been home in a long time. The Harare Bedbridge Road has been done and is actually in the process of being finished. Harare Mutare Road is perfect. Harare Blawayo Road is wonderful. Harare Kariba Road is being sorted as we speak. And we've got infrastructure, buildings, dams, which have been built by Comrade Mnangagwa. And we've got our airport has been renovated. It's so wonderful. It's now a class one airport.
Thank you there, Mr. Jokora. Mr. Mavaza, thank you there. Let's give Mr. Jokora just 40 seconds to just say his last word because time is not on our side. Go ahead.
Vandoti vanhu hatigadzirirei tinovhotera President Chamisa vachauya vachigadzirisa nyika. Vanhu vose ndoziva muZimbabwe hakuna kana ari kutomboda kunzwa nezveZANU-PF. Hakuna angavhotere ZANU-PF.
Thank you.
Nekuti munhu wese akuziva kuti nhamo yakauya.
Thank you, Mr. Jokora. I would like to say thank you to our two guests, Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change and also Mr. Mavaza of ZANU-PF. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye saying have a great weekend, Zimbabwe, and a very good night.